marirase ndine munozviona misa ndisingaoneisu chero vavengi ndevanofarirase ndine munozviona misa ndisingaoneisu
Thank you.